Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei ino misoro yena udzedu dzanasi china mbudzi 7. Gwaro richangobva mukuburitswa nebazi rezimstats rinoratidza kuti uwandu hwevanhu munyika huchakwira kusvika pamamiriyoni makumi maviri nerimwe nechidimbu muna 2032. Uyewo vanhu vachange vave kurarama kwenguva yakareba panguva iyi kudarika pari zvino. Muri makumi maviri dzasara dzisina pekugara mushure mekubudiswa pamwe nezvinhu zvadzo mudzimba dzadzanga dzichigara pamugodhi weGats Mine kumasvingo. Vezvitendero zvakasiyana siyana vanobatana pasi pemubatanidzwa weGender and Faith Network mukurwisa dambudziko remhirizhonga iro vanoti ratekeshera zvakanyanya munyika. Mukadzopera kufa nepamusana pekushaya chikafu nemvura munyika. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzozeya zviri kuitika muchikwata chemapato anopikisa madiki pamwe nezanupf chepolitical actors dialogue kana kuti POLARD. Muchirongwa chewomen's roundtable na 8 PM tiri kutarisa zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Takatarisa zvakaitika mwedzi uno makore maviri apfuura apo pakabviswa vaive mutungamiri wenyika panguva iyo muchakabvu vaRobert Mugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.